Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu ndira 14 2022. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihoro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora ma500 nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica ma540 yaitambirwa muna Gumiguru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora ma500 nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tiri kubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatirekedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndo zvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai tingogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vako. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana ari kurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sevashandi hurumende zvii zvamuri kuda?
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma US dollar ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose mastasa yavakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakaverengedza kuverengedza tikada $671 vari kuti ivo panenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitaurirane zvatinogona kuti tikatifambe-fambe towedzera zvichindirana nekuona kuti mari yava kukorektika pari zvino yakamira sei. Saka toita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Gouveia Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Taura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Tinoda Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi State Capture ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri, ndotarisa umbavha unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera, kunotonzi kwabiwa goridhe vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi munyika yakasununguka umbavha hwemhando iyi hauko. Chechitatu, toenda mugodzero dzevanhu. Tisizvo zvatirikutaura zvaizvo zvipanazvo. Kune vadzidzisi dzidzitivo vari paHarare Central Police Station ende vatovharikwa kudarika wodzwa. Mutemo unokumbira kuti manoti munofanwa kuita maawa anotonaya kufuti munofanwa kunge waenda mukoti kudarira dzikomishoni asi vatodarika.
Vaharozivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Rakunguwa yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu anga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadzosani ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisadzokonzewa futi chirokwandiri tinofanirwa kunge ndawedzera kuwisa we nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti ngati rambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri rikunetsa munhu nekuti dambudziko iri tinoramba tichiitangura. And zvaitoita kuti even pandandiri mukati 322 days ndaitowana mazana zuva rimwe nerimwe ndaironga zano wande kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende yenharo yatinanyika.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yezanupf musarudzo dzichaitwa muna 2023.
Ndi ndosaka ndichikurudzira kunyanyanya vechidiki nokuti ndo vazhinji munyika ende ndo vane ramangwana ririkufondewa zvaizvozvo kuti hande tinonyotsa kuvhota ndo chinhu nhanho yekutanga kana tanyoresa tozonanha nezvitu kuti tunopomba simu kufuchi njinorimba enti umetenda enti
asi mukuruwewe chidiki mbatore ZANPF modunure Harare va Emmanuel Mahachi va uza Studio 7 kuti ZANPF ichakunda muna 2023 va Mahachi vati mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dze MDC dzipinde mu ZANPF
kuwina maelection ZANPF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa napuresident yedu vamunangagwa tinotaura kuti vari kuita zvinhu zvinobatsika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti purezidendi vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotitaridza kuti tinowina maelection
vamahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika
mayouth akawanda muno muzimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuzanupf so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANPF
mune imwewo nyaya mutauriri webato remdc alliance muzvarefadzai mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti mdc alliance here kana kuti kwete muzvare mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti mdc alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa
tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi but for now tiri kushandisa zita rekuti mdc alliance kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudzai
muzvare mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 gwaro raburitswa nebazi rezveutano kuvatore venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda recovid-19 rinenge rakamira sei gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiva zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuva vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyadzi dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa, kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobart 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara tanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhaza atatakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba ziva vachapedzisa vakurasira vakudzosa kunorasa marara pasina bhuruu remazi.
Vaimbowekanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro yaisutakura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDidi kusanganisira na Phase 3 patoti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara ndina anza because problem yataita ndeyekuti dhiri council staff watone katikake kuti hawarespondi even kumamesaji o kafona hawarespondi vanongochita sinzausiri kansela ko vanonga kungoti hatichadi kuteerera but handizvo machi because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kukonzeni yake yanonga ariso. But now it's different because hawachatomboiti even to respond, saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kunokuhobhosi chaiko hatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara. Taimbocherera mumabekyard medu mumagadheni nomamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu saka totoshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tomakanda kurusiremasakuzaifa zviendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamhepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpreen Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari remutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuro ichiti haina motokari dzemarara dzakakwana, chinoshamisa ndechekuti kanzuro inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Kunonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta remamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tiri kuratidza kuti zvinonge zvekuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa ira ndodzofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vachifamba vachibvakacha sevakuru vekuta Uye vanhu ndo vakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa. Naizvozvo mapriorities anofanira kunge achiiswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakavanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamuya zviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa vabongani mukwananzi vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavakidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe, kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Mike Lando Chitangana vakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vali muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuru kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo yeRwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabweans ari muguta reLusaka, maZimbabweans ekuti tichisavarare muchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border, mamaketi aya akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Katarini pando, mara isiwani. Kana wana hindi, uchapura nyimba rombu sana. Katarini pando, mara isiwani. Kana wana hindi, uchapura nyimba rombu sana. Uchamukuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchapura nyimba rombu sana. Uchamukuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchapura nyimba rombu sana.
Unotaza kubuda nechisungo. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchina kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.